Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimhinga mupinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vanochikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi ane chitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu cheupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziva zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet, zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu, waitwa nhasi muvulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros avo vane bhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa, inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online, yes, ine maadvantages ayo amwe, but pane maissues emataxes nemacharges anopinda apo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri. Saka munhu anototi keshika zvera nditora ndanera 100 yangu ikaexchange apa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafundo vose muZimaposta vanove mukuru mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology, NUST, vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenhare mbozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisai mishoma, izvo zvinoita kuti mitengo ive yakakwira, zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nemama players vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti svike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasime mari mune zvemichina yemasaisai enhare mbozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekutengesa serana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, inoti nhare mbozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97%, uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nhare mbozha. Potras inoto nharembozha dzinokwanisa kuenda pa internet dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Alessandro Vitale, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tadesi, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica, vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tadesi, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu sonho rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchita tariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nharembozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kuramwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakavedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo vanoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita US$1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakatiomei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukuramwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weAtuz Robert Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende anaunza chichinyo che$20 increment musi wa14 March, ayo yakaanaunzwa panguva maprizes ezvinhu akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Chitoona vamwe nhasi kuguru ye8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kuchichidzirwa nehurumende matrets ese anga achiitwa, ende tiri kuona mupariamend dho nyaya yanga yakungozewa vanhu pese yakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadziriswe.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchiramwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inoteera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisewo kubhadhara school fees yevana vake, kuisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Tatambira mashoko ekwakawanda kwekuti zvakaafekta vana, asi hatiri kufarira nechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tisasirawo kuti pane zenge paakusvikwa second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari yenyu muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarayiridzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varayiridzi vaende kunobvunza mari yemaitra lessons kuvabereki. Vabereki vakatoomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarayiridzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurayiridzi, nekuti murayiridzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashayikwa zvikwanisiro pangori nemurayiridzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano refozeu vari mutungamiri weAtuz Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru mumaguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, kanzuro inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare, misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino iro rinoti Water for Peace rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa, izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukotaro zvekutidzana nedzimwe nyika muAmerica, Antony Blinken vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica nezuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zve technology zvi izvinosanganisira ma computer iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muno ma America umo vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngati su nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo voga ma America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasina ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pama cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo. Saka iyoyo nyaya hombe kuti pachirungu vanoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa smartphone ayaya kune zvakawanda zvine zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaizotengesa macellphone ivavo.
Saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha?
Hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weAmerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo.
Professor, sei hurumende yasarudza kambani yeApple yoga?
Ndiyo yoga kambani iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet, Google, vana Meta Platforms, vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu vamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira. Asi Apple haidi izvozvo, inoti kana uchinge watenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati, hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo.
Vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Edward Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica natanono kawande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro, vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba. Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu remateberland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera, gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai moyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
Tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro, zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo, madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program support cross-cutting priorities and the program, support lead officer in Zimbabwe, Muzali Susana Kasdova, vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana zvikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children, but also contributes to sustainable livelihoods.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zveuori, vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuti hatikuba kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavasira Zhou, vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals dziri munyika ino.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland and West, vaGabriel Muma, vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro. Asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million, asi sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi here kumuferfeta kuti vaone kuti mari dzake dzaarungukanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti wikinawo chivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho vachiti vanhu zapotai zandu tengerei mota. Izvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndini kofara isidhumu kupaida moyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimbobvunza vamunangabva kuti vanyari vana vezimbabwe, vanyari vana vezimbabwe. Gore riya vaimbirotarisvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama, asi vakabva vangovadzosera futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyare vana vezimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyare, zveshuwa ngavanyare, ngavanyare. Uyu munhu ngaavharirwe, ngaavharirwe zveshuwa zvamazviro kwazvo. Dai zvaigona kana vanga vari munhu nenyara vana vezimbabwe, vaiendeta svaya pari zvino vaingonzi no bail, vobva vavharirwa.
Nokumbirawo kuti mutibvunzirewo
kuti ndizvo here kutungamira kwaakuita vamunangagwa iri kuno kwakatiyo vamurehwa katiyo pachipatara zvaakunzi kana kuchida kurapwa unofanira kubvisa $1 paZANPF ho iri pakatiyo ndiko kuti uzorapwa ndohwa utungamiri hweZANPF wacho here ndoza kuno kwa murehwa tibvunzire iwo kuti ndo zviri kutenderwa here pamurehwa pakatiyo ndo pari kuitika izvozvo
izvinhu zvaoma muZimbabwe vedu izvinhu zvaoma zvazvakuda manje zvakungora kuti Mwari apindire pano pakadai swapa mhuri dzapera nenzara mhuri dzapera nenzara nzara ndoyarowa muZimbabwe bat hapachatomboda kuti tiitise zvemapati kana zvemabatwa pakungoda kungoti tongozvipira kungoti chiti chinhu chimwe chete toisa pfungwa pamwe chete nevatungamiriri vacho venyika toisa pfungwa pamwe chete zvinhu zvofamba zvakanaka sezvakamboitwa painclusive government yavatsvangirai nevamugabe pai
makadii makadii kavapo vana mukoma tanonokamwande nevamwe vose vana mukoma jonga haana ngoti regai mbotaura wangubhijana nemaererano nenyika yedu inei nyika ino yezimbabwe inei hanyika inogozha nyika inogozha vatungamiriri varipo ava vana vurombo nevana vana tsitsi njere dzavo dzaka dzinotokundwa nedzimwe ana mudiki vanongogwira kungesa muhomwe dzavo mapisa ari kuita zuva so haa nyika gore nei kuti zvotongoda kuti Mwari vapindire nokuti vanhu vangafa vatungamiri havasi kucheuka kana kumborangarira kuti kune vanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina patakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kusouth africa musambo wesungura Edmos Ncube anozivikanwa nerimagitaro rekuti chibukute webibo ngatinzwei hurukuro yaaita naibva nzizininga westudio 7
kadini zvenyu vamushamari pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe tsarangura kuberekwa ndonzi Edmos Ncube ndinobva kumberengwa kwamukechi
makazvitanga rii nezvemagitare zvemungoma
magitare ndakatanga zvokuimba imba ndingangoti ndichiri kuprimary level ko kuchikoro nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika then ndakazotanga zvokuzopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndaakuna kusouth africa
vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga
vabereki vangu pandaita zvokui imba aiwa vanga vasina dambudziko sei ndichiri kumusha uko vaizvitambira amai vangu vanyanyanzondirayirira kana ndikange ndashaisha kushaura zvaiva panoimba wakadai panoimba wakadai
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
matambudziko atinawo panyaya dzekumimanzi ndeyekuti kumaredio station kunotinetsei kuridza kwacho ende vanhu vateereri chaivo vasigiri vanonyanya kuda kuteerera mazita sitereki mimanzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero nemininhi nekuti haina mazita vanotaraza mazita kuti aizita iri rakambonetsa iri munhu wokwanhingi-nhingi uyu ndokwanhingi vakambonetsa munyaya dzemimanzi ndovoteereri vasitereki imi vangu motaa kuti zvamuri kuita hazvina minini ndochallenji imwe yandiri kuona iri kuitika hombe mumagitare
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vandandibata munombari pa +27783152277 +27783152277 zangu zinowanikwa ku YouTube mukangonyora kuti chibhukute webhivho munoona nzvedzodzo asi chibhukute inonyanya kunetsa kunyora bhozi nechivhenda vanhu ngavanyore ngoti webhivho mukangonyora kuti webhivho chete nzvedzo dzinobva dzatobuda
mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here
zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigiri aiwa tichakubikirai manzi yakazara imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masedhoni kuti ingada ichibudisa kana maalbhamu maviri kana matatu pagore tichakubikirai zvihombe
chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi woza Friday timborova magitare
muno ndokumbira zvangu mundiridzire kambo kanonzi ndozvatire ndokamungagumisa nako muvharisa chirongwa
Manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmond Senqube vari muSouth Africa murukuru yavaita naivan zininga westudio 7 zvatichitsa kumagomo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga kandemiri ndokusiya mina Taboka Nqube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 walesihlanu mhla ka 22 Mbimbitho 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osama Bizimusi odabuka kwele Melika unkosazana Tegatadis oethekelela eZimbabwe uthi kuqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatshwa.
Singane nobunzima obukhulu obehlomise abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi.
IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day. Kuhlelo Woza Friday elibhiki sihambale qembu lomculo zamasigandi elizibiza ukuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Kulombiko ethi umasipala wakoBulawayo uzakwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungelambadalo zingakaqali ukubhadala. Umgcinisihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo uKhansela Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomithi yakhe.
Okwakhathelezi sithathe ndiyihungahunga mhlawumbe esingakubiza sithi yiRuma akukabuyi lakwikomiti yami ukuthi zange kuhambise ku-school council ukuthi siyekudiscussa siweye ama-pros and cons angikhona hhayi engakuthoyo ukuthi ndiyihungahunga.
Njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day, umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini?
Izakhamizi zakoBulawayo sibhekane nobunzima obukhulu besomiso. Abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi water is a right, but we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Siqhubeka sithi nalawa manzi abancane esiwatholileyo, asilondolozeni every drop yamanzi. Sibe lamakhontena ongabona amanzi ephuma epompini wohliwakhelele, ngoba okwenzakala emkhathini ngathi asontando yethu, intando yomnikazi wezisuku.
Ukansela Khalazani Ndlovu, ngumgcinisihlalo wekomiti yamanzi koBulawayo, ubexoxa ecingweni leStudio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana oweBulawayo Progressive Residents Association uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambhadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala silapho esikhona, amanzi wathola kanye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi ikhansili izayehlisa amanzi lawana abathi isquare 5 kiloliters ngibeni sithi iposi yamadrama amabili, ludaba abakhulume ngalo ikhansili sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders. Kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Awukabi khona abakaku-5 ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza kungaba lento enje yale ngenzakala yini. Kodwa ndivele liyakwazi ukuthi ikhansili yangithi ngizwa sebekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi yinto bafuna uku-implementa, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-five kiloliters yakhona le, amanzi angikhona vele awakho, abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day, lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate, ilanga leli sindawonye sisonke. Kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kula lutho, sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi yaqakathekileyo, amanzi okunata, amanzi okugeza, amanzi into yonke. Kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana okunhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, sekusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi adatazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi sibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers, lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidi ezilikhulu, $83 million, kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abalezimali zonke lezi, imali le kayihlali ebhenki i-cash. Isikhathi esiningi i-network yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu, ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey ele casino e-Atlantic City, vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wacela amabhenki engasamniki imali, even lama-business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obesephiwa imali eGermany, i-Deutsche Bank liya. Yikho lapha ababesiba lama-concerns of ukuthi ngoba i-Deutsche Bank babesithi kulawo ama operandi zamaninga we Russia. So yikho lapha ba suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hayi kwanilo kunzima. $500 million cash naso imali encane. Imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini, kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani. Njalo ulana uJean Carroll angithi le 100 million i-90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash uzamele IPO kumbe ayiboleke, and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le kakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona angithi kuthiwa ubehlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk naye ukuthi $43 billion lena azayithola ukuthi athenge i-Twitter, angithi wawo kwathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu olekho is that much cash laying around.
Kodwa nxa sikhangele lona icala alethestwayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini, njalo lokuthi ule mali enganani, kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho?
Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha ubese umuntu othengisa i-label, ibizo lakhe i-licensing kuphela. Uyazivulela kuphela i-hotel and then usufaka i-Trump brand in ebesebhadala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili uze waba ngumuntu o-survivor. Uvuswe yisho liyana i-apprentice liyanisho abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace.
Umnumzana Mkhululinda Bambi ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eMelika. Okwamanje wathi sizowudaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni. Eminyakeni emithathu edluleyo, kulandisa umnumzana Blinken, sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu. Kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo, njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngaphi, kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho, sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu, asisoze siphele amandla. Ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-Hostage Recovery Group, obuletha ndawonye uhulumende, isigodlo seMelika, abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imindeni yabo. Njengomthetho womnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act, kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe. Sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi. Ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esiyihlawulisa abenza lokhu, njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa. Lokhu kuqakathekile ekutheni kungabi lomuntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa. Insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singohulumende, kumbe umdeni kufanele sizibonakalise ukuthi singobani ukuthi umnumzana Blinken njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu ubuntu bethu lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Veli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi uqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatshwa. Kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele kudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Khuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni eBarberfield Stadium koBulawayo Offlers Summit ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika unkosazana Tegatades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe nenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi Hub in Gweru.
Ngivela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani ngoba ibhizimusi iba lamavimovimo okulakho ukuyichabalalisa kumbe ukuyikhulisa ngakho kumele ume uqine usebenze.
Ongene iHustlers Summit odabuka kwele South Africa unkosazana Nicolette Mashile ongumqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies uvumelane loTades.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2020 ngizoba ngikhuluma ngezamabhizinisi ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlalise kanjani ukuthi into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Angithi masenza amabhizinisi sometimes sinokubheka ukuthi imarket yethu ikuphi and usually for many people imarket yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point mase ibhizinisi ikhula ikwazi ukungena kumamarket amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Yokuboleka omama imali microfinance, ukubolekisa abantu imali ama-SMEs omama ama-youth ama-small businesses ayisekhulu. Kulama-challenges njengoba yonke lama-challenges we have been in it since 2010 hayi.
Usomabhizimusi owafunda kweleMelika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa iDean Fesco unkosikazi Thembelihle Nyathi uthi ulima indumba zesilungu lephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu ngesamithi leyabafundile yona ngoba ivula amehlo lengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abanelisasa yethu yelizwe ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo yokwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda emganwini High School u-Aisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani
njengendlela ngama-entrepreneur nama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yibinesinuba yikhokhona as long senza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo most.
ELeZimbabwe lihamba phambili kulezinsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatha iningi. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7. Hey, hayi thina sikhathele ngale government yezanu PF le. Sikhathele ngale government yezanu PF ngala direction. Chene everywhere lapha bakhuluma khona ba campaign wawa ngoba abantu abasabathandi. Lo ngafanelanga ukuthi bakhuluma ngoku campaign bona ba campaign. Babambe ukupupurika nje ngoku equnywe ikhanda. Manje kule ndlala bayasile ku solve indaba yendlala le. Hayi thina sikhathele ngomnanga kwaloba ke. Hey,
sebonani Studio 7 ninjani? Balandeli ye Studio 7 siyabonga. Hey, ngicela ukukhu zale ndoda le okuthiwa uPrincess Banda ye-CCC. Ndoda, ungaze wakhangela wena abantu ukuthi bakhethe bani, bakhethe bani. Kwelakho ibandla ma ngabe likhethene, akula muntu okusolayo njalo kawulandeleyo. Yekela laba abazikhethele. Ma ubona ntala indoda kayisebenzi, wena yenza i-corruption ubone ukuthi khona iyasebenza, ukuthi khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na. So njengoba ekhethiwe, wena khangela ma kumbe kulomunye umuntu omaziyo oyenza i-corruption, ukuhamba uyemtshele usubone ukuthi kasoze asebenze yini ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lo kawumfanelanga. And khangela lapho ubuthuthu bakho khona uthi wena ama-qualifications akhe kawuwazi. Manje usolani ma ungazi ngama-qualifications akhe. Sula okwangakini uzehlukane lezinto zabanye abantu. Sula undoda njengoba ekhethi ureza unyekele aqhubeke ngomsebenzi wakhe. Wena lawo uqhubeka ngakho umsebenzi musa usole izinto zayo luzeze eminye imizi usehluleke emzini wakho. Ngiyakubongela.
Ngotunkamele Nkomo, kathi silikhulumisa kangaka lisiphendule indaba. Ngilo mbuzo lapha kuma president wonke aseAfrika ukuthi ulwa kathi kwakulelwani sathi zondana abamhlophe kathi silina yini siliyenza abantu beze besibhedlela zonke umuntu waseAfrika lo. So sethele esibhedlela ngenxa kusuku kwelatshwa. Ake sicaka ukuthi lapha abantu kize zonke indawo umuntu lapho khona ungumuntu omnyama. Hayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama le futhi lina abantu bezibhedlela ake lizame ukuzama ukuzihlola kakhulu izinuka amakhwapha zikhangela ukuthi kwenzakala ngakho.
Sanibonani basakazi bethu Studio 7, ngibonga lina elikwazi ukusihlanganisa ukuthi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke ngoba sikhala nje ngathi sisibhekane ngendlala. Mina ngizala lapha esigabeni saseLupane eMasungamala igama lami u-Big 5 aningiwaya ngazi and then ke siyakhala indlala lapha inkulu kakhulu inkomo ziyacuba ziyafa sicele igovernment ingenele especially nje esigaba sakithi eMasungamala abantu bafika late sigcine singasakutholi ukudla sokuthola kwezinye indawo kanti thina asikutholi ukuphumula sihlezidlelwa zindlovu lonyaka inala lonyaka indlala indlovu azibuyanga but kuthile last year sezilele zindlovu sisekuhluphekeni amadola mayebuya eqale hithi ngapha siyakucela kakhulu ngoba siyafa lapha.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lakho ukuthumela eni imibono kunombolo ezithi +12024650318. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe esixoxa lonkosazana Sifiso Ndiweni onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifike lana around 97-98 from eZimbabwe. I'm mostly doing charity. Anything charity nje lokho ngangivusa ngo-10 uthi sokuthe I'll jump up and down.
Singathi i-charity wenzayo khonapho yosenza?
Isikhathi esiningi ngibe besenza lokho ukuthi like uhambe emakhaya sisiza abantwana with ama-sanitary towels nakumphakathi nje if umuntu kungathiwa hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu ngiyajumpa in and help with whatever enginakho. Unfortunately if kungekho it will be a painful situation but I'll have to say okwamanje anginakho.
Ye, so singathi-ke ujale ukunceda abantu abaningi kangakanani ngenyanga khonyanga zani khona ngapho kulaba abantu sibili abafisa ukuncedwa kule South Africa endaweni ezijene
baningi like personally ngijale ukusiza laba bahlala estradeni. Like ngeviki I make it a point ukuthi uma ngiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work.
Like, unfortunately, I don't count.
Yebo phela. Singathi ke lokhu kuvela enhlizweni yakho wakuthatha ngakhona.
Into nje engifeel ukuthi kwamele ngikwenze. It's something engifeel ukuthi mangibona omunye umuntu enganingaphathekanga kahle, mina ngikubetter situation ukuthi ngingamsiza. Ngibona ukuthi kwamele ngikwenze.
Singathi abazali bakho bakufundisana ngentweni ezinje lapho akhula khona
si. Umama wami ubeyenza bekungase charity yena ubekwenza for a living. Behambe bayophekela abantu like emchadweni kuma parties and they get paid for that. But mina uma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if ichance ikuvumele. So sometimes ngiyazama ukuthi ngoba ngingaphekani nomchadweni usizo lwamali ukhona mhlawumbe ngingathola umuntu mhlawumbe uhambe straight and like mostly uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu they tend ukungafuni ukusiza because of izizathu ezinjalo. Then lapho mina ngibona ukuthi if mina ngingasasizanga kuwill so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapha estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adonsing akhuphe ingubo ebhegini ngalesi sandla esi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because i-street kid uhlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini. So in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lo muntu akhuphe le ngubo ngimedlalele phansi alale ngibona ukuthi comfortable then ngiphume ngapha.
Ngiyabonga ngemsebenzi njalo. Uma ufundisa ukuthi abantu bekubhadise ukuze kuthi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani bangakuthinta njani?
Bangakuthinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso ye-The Zim Imbokodo because mostly I help from there. So maga sizi organization then lami I'll be able to see to help abanye abantu eceleni because the organization serves on ama handouts. So ma abantu basiza inhlangano then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbrow uxoxelwa Gibbs Dube eseSouth Africa.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethu leidlala delitsha elilesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni ku Studio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba nami mfowethu lona okungu S Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphume ekhaya elilodwa i-album lethu lesithathu leli
A
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamabhulesi amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo, ko-YouTube, Spotify. Uzozithola lapha iy'ngoma zamabhulesi amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha u-Els Mongameli Dewa, uzokwazi futhi ukuxhumana nami futhi lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, inamba zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubatshiyela wapha amasu?
Abasupport. Ngaphandle kwesupport yabo akukho la abacula bayakhona.
Kudala ngihamba ngizula manje sengikhulile nje, angaze ngibone umuntu okholelwa umuntu ejolile.
Umkhokheli weqembu lamabhulesi amahle uWillard Moyo ubexoxa lontungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk olulandelayo. Okwakhathesi silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.